얼리 박스 얼리 얼리 야야야
Mukoma Great Man, mukatozoti zvekuimba izvi zvakatanga rini chaizvo?
Ndakati ndakatanga 2010 ndakanga inspired ndakanga kwanza kunyevera masonye.
Mune madambarefu maviri amakaburitsa anonzi chii madambarefu aya?
Aya ndambarefu rangu ra 2017 rainzi chikara muna deni ra 2018 rinonzi cheziya.
Saka pana cheziya apa pane mimhanzi mingani?
Pana cheziya kana mimhanzi 8.
Ndo pane kamwe kamakaimba na Sulumani Chimbete apa?
Yes, ndo kane kandakaimba na Sulumani anonzi pandakazvarwa.
Moye kuti vara kwaja zvakatounza bobojo. Urama pako unozaramba pane varoi. Zvandapiwa natenzi ndinogamuchira andirambe. Handipokani nazo ndinobvuma.
Iko kambo aka chii chaizvo chakaita kuti munge muchifunga kuti munge muchikanyora nekuzoimba?
Kambo aka inhau yekuti I live with the disability. Saka it was just negati imagination. It is made here in a real life pano mire mwana ari disabled. Pano teitia stigmatization vanhu vano takakusarudza tangira kuna mai vacho mai vanonhu vatadza kuzvigamuchira mwana wavo vanenge vabereka kana kuti mai vanogona kutadza kugamuchirwa nemurume wavo nemwana wavo vanenge vabereka kana nehama dzepadhuze kana vemumaraindeo vanotanga kuvasasanura kuti sometimes vanenge vanzi witchcraft.
Asiwo muchikura maimbosanganawo here nematambudziko akadai?
But not much asi ngati zvinowanikwa apo neapo but kuri kusaidi kwangu nini kuhama dzangu hanhu anyanyasangana nazvo zvakawanyanya.
Ko iye Sulu makasangana naye sei?
Nasulu takasangana kumhangura ari invited guest pane imwe program yakaita kumhangura saka ndakanga ndiri one of my artists aipefoma ipapo saka ndakangopefomawo ipapo then ndobvazamufadzawo then ndobvatachinjana manhamba ndobvandamupawo CD rangu ndobva auya bvazoiteverawo then ndobvazondiinvaita kustudio yake kuHarare ndobvatakacreata relationship kusvika tazogadzira this song.
Tiri kuona iri kutambirwa zvakanaka chaizvo zvine mutsindo nevanhu vakawanda muZimbabwe nekunze uko. Zviri kukushamisa here kuti kambo aka kawana rutsigiro rwakadai?
Zviri kundishamisa zvakanyanya. Ndinofanira kuti vasangatarisire kuti ndingatambirwe zvakadai kambo ikaka. But ndinoda kwakati futi ndakakabirisa musi wa15 August 2018 but kazvanyatoita December saka ndozvo zvimwe zvekutondishamisa.
Sulu ndakataura naye nezuro achiti ane urongwa hwekuti kana akuenda kunokwenya magitare nekurova ngoma paLondon apa arida kuti azoenda nemi mukoma Great Man. Munotiwo kudini mashoko aya?
Mashoko iyayo ndakamatambira chaizvo nemufaro nemaoko maviri. Akatosiya zvaba pangu nezuro. I kept discussing with him about that issue. Saka ndoda kuti ndakanga ndiri munhu artist ndakanga ndichiri kutanga zvinhu zvangu kudai ndakanga ndisati ndarima passport and saka So far, we are arranging with the data and imaging, that's right.
Pane vamwe vari kuti vari kuda kukubatsirai mukoma Greatman. Zvii zvamunoda kuti mukwanise kunge muchiwana kuti zvikurerukirei munyaya dzekuimba?
Ya, so far ndiri kutarisira kubatsirwa nacho kuti ndikwanise kushanda ndikwanise kunyatsoratidza something talent randinaro. So far ndiri kuonerwa pa-PA system. Mishini yekushandisa panezvemunhanzinanzi kare kuti ndikwanise kutanga chikwata ndakasina.
Saka vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei?
Vanenge vachida kundibatsira vanondibata. Ndinobatikira pawhatsapp, ndinobatikira pafacebook, ndinobatikira zvakare painstagram.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Greatman nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Mapapo unozaramba pane varoi zvandapiwa natems ndinogamuchira handirambe handipokani nazvo ndinobvuma vaijema mai vachivadema dainozarachirema vaijema mai vachivadema Pandatambara ndaiziwa bare ipo Oh mari poininda kaze ipo Vai jema mai laje walema zaina zara jema Pandatambara ndaiziwa bare ipo Oh mari Kwa ini ndakaze iko